Momo wechidiki ane makore maviri apedza zvidzidzo zvake zvecomputer science muzvave Simbiso Mautsa vanoti vave kutorarama nekutenga nekutengesa. Muzvare Mautsa vanoti izvi handizvo zviri pamwoyo wavo.
Mabasa ari kunetsa rangorarama nekutengesa.
VaPrince Mutebuka vakadzidzira kuita mabasa ekuongorora zvicherwa kana kuti geologist vakapega zvidzidzo zvavo muna 2017 vatiwo pane vavakadzidza navo gumi nevaseve vashanu chete ndo vakawana mabasa.
Asi kusvika nhasi kubva mugore ra2017 handisati ndambobayirwa chitupa chekuti ndiwanewo basa ndiwanewo chouviri mukati mekurarama kwangu. Vabereki vakatiendesa kuzvikoro vachifungidzira kuti tichimudzwa unzi ukadzidza uchazowana basa ugoraramawo upenyu hwakanaka. Asi aiwa izvi tazozoona kuti handizvo mukati menyika yeZimbabwe, fanawo kumukira kuenda kubasa.
Mutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti sevechidiki vanoshushikana zvikuru vachiti nhau yekushayikwa kwemabasa iri kunyanyobata vechidiki. Vapomera bato reZANU-PF mhosva yekuondonga upfumi hwenyika.
Asiwozviziva kuti panhau yose iyi muroindiana tinozviziva kuti ZANU-PF ndo yakaputsa makambani aiimbloya vechidiki vakawanda munyika muno. Tinotaura mamainzi akafanana naShabani Mashama anguva matongo, totaura makambani akafanana naCold Storage Commission akusisina vanhu vari kuimbloya ikoko, makambani akawanda zvikuru akaitwa run down neZANU-PF.
Asi vakasanobata chigaro chomutevedzeri wemukuru wevechidiki mubato reZANU-PF vatendai Chirau vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuumba mabasa, vakapa muenzaniso wekugadzirwa kwemigwagwa vachiti vanhu vari kuwaniswa mabasa.
Mabasa aikuvaga ari kuhova kuburikidza nemaprojekti manyo vanhu vari kuita nehurumende. Chokutanga kwese kugadzirwa marodhi kune mabasa ari kuvhurwa ikoko, vanhu neshangojeti mazhinji ari kuitwa.
Vachirawo vatiwo vechidiki vasina mari vane mukana yekunotsvaga mari kumabhanga ari kushanda nehurumende kusimudzira vechidiki.
Bhanga iri ndo rinonzi Republic rekuti rine maconditions achinangoira kuhoma sterling kutaura nevamwe mabhengi ari kutaura zvakadi mari. Asi kuti upuhwe mari haungopuhwa nekuti akuda kupuhwa mari inopuhwa nekuti unokwanisa kupoza.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vatiwo zvakakosha kuti upfumi huvandudzwe munyika kuti vechidiki vawane chouviri.
Rimwe dambudziko randinoona nderekuti munhu akatanga kuita zvaanoita ari one, munhu aisha anenge akuda kuteedzera izvozvo. Ndofunga pakaitawo kuti vechidiki vava vanobatana vowana dzidziso yekurana mabhizinesi, zvingaitawo kuti mabasa anga achiuya akawanda.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kudivi rehurumende sezvo mutevedzeri wegurukota revechidiki nezvemitambo muzvave Yeokai Simba Negavi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.